Mangwanana akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 24, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti iri kufara kuti zvinhu zvadzokera pazvaive muzvipatara zvose zvehurumende zvichitevera kumira kuramwa mabasa kwavana mukoti nemugovera vapera. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vokurudzira hurumende kuti imbomira nzendo dzekunze itange yagadzirisa sarudzo dzakachena idzo dzinozokwezva vekunze vanoda kuzotanga mabhisimusi munyika. Muri zhinji dzakawana upoteri munyika dziri patongogara refuge camp mudunhu reManicaland dzinoti dziri kunonga svosve nemuromo nekuda kwenhamo yadzakatarisana nayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezveutano Dr. David Parerenyatwa nezuro vakaudza vatori venhau kuti hurumende iri kufara zvikuru kuti zvinhu zvadzokera pazvaive muzvipatara zvose zvehurumende zvichitevera kumira kuramwa mabasa kwavana mukoti nemugovera vapera. Vachitaura mashoko akatumirwa kustudio 7 nebazi rezveutano, Dr. Parerenyatwa vakati vana mukoti vanoda kusvika zviuru zvitanhatu ndo vakanga vapinda pakurangwa mabasa kubva kuna vana mukoti vangada kusvika kuzviuru gumi nezvinomwe. Vakatiwo vana mukoti vatsva pamwe nevakanga vaenda pamudyandigere vari kukwanisa kuwaniswa mabasa, uye vose vakanga vapinda pakurangwa mabasa vari kutambirwa pavari kudzoka kumabasa sezvo hurumende iine hanya neupenyu hwevarwere.
Ndinoda kufara kuti mahospitari medu zvaingoitika ndozvaakuitika, maservices edu adzokera paangari. And takazotora mamwe manesi enga asina basa, enga asiri mubasa, enga akangomirira kuti atorwe basi, tavatora ivavo. Tatora zvakare mamwe manesi aya vaamboritaya, vachiri kunzwa, vachiri kuzvinzwa, vari pamakore 55 ne 70. Takati uyai mutibatsire, and vakauyawo futi ivavo. And takati vese manesi enga ari paleave kwemazuva ayayo, dzokai kubasa. And tinotenda kuti vakadzoka kuita kutomhanyirira chaiko vainge vari pamaleave. And tiri kuti vese vadzingwa aya vari kubva vangotorwa zvakare, and government tavabvumira kuti itai henyu basa. Ndatiri kuda tiri kunyanyonangana nemurwere kuti aone maservices ake akakwana.
Dr. Parerenyatwa vanoti sehurumende havana kufara nedanho rakatorwa navana mukoti rekurangwa mabasa. Panguva iyi hurumende yakanga yatepuka yabvuma kugadzirisa zvichemo zvavo. Dr. Parerenyatwa vanoti hurumende yakanga yatoisa mari yakawanda kwazvo parutivi yekugadzirisa zvichemo izvi. Vakatorawo mukana uyu kutenda vose vakaramba vari pamabasa panguva iyi, pamwe neveruzhinji rweZimbabwe rwavanoti rwakanzwisisa ruchiona zvakanga zvichiitika.
Ndoda kutenda zvikuru manesi edu nemamwe vasiri manesi vakaramba vari pazvipatara vachishanda chete vachiona varwere. Iro ndoda kuvatenda zvikuru kuti vakaita tsika yakanaka, vakarakidza kuda mapatients avo. And ivavo taramba tichingavaramba vachibhadharwa, havana kutorerwa mari. Toda kutenda zvikuru zvakare imomo yeZimbabwe kuti vakanzwisisa, vakaona zviri kuitika, vakaita iyo ndinoti patient kuti ngazvigadziriswa. Ende ndoda kuzvitenda zvikuru kuti zvakaitika izvozvo. Ndakoti titaurire imomo yeZimbabwe nemhuri yeZimbabwe kuti ndopotanga tava strike yakapera, vanhu vadzokera kumabasa, mahospitari aanani, but pane zvinoda kuramba zvichigadziriswa zvemishonga nezvimwe zvekushandisa muzvipatara.
Gurukota rezveutano Dr. David Parerenyatwa vachitaura kuvatori venhau vari muHarare nezuro. Nyika dziri mubatanidzwa weSADC dziri pakati pemusangano wemazuva maviri wevatungamiri venyika nedzihurumende kana kuti SADC Double Troika Summit of Heads of States and Government kuAngola uyo uri kutarisirwa kupera nhasi. Nyaya dzinonzi dziri kukurukurwa nezvadzo dzinosanganisirawo ongororo yemamiriro yakaita zvinhu muZimbabwe. Zvimwe zvichadawo kuonekwa nevazhinji inyaya yekubviswa kwavaRobert Mugabe pachigaro gore rakapera zvichitevera mashoko akataurwa navaMugabe mbune ekuti vakamanikidzwa kusiya chigaro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata muongorori wezvematongerwo enyika vaInnocent Nsinko kuti tinzwewo maonero avo.
Mafambisirwo anoitwa nyaya dzepolitics neupfumi hwenyika munyika dziri membership anenge akatwasanuka, asi nekuziva kwatinoita SADC zvichienderana nemaererano nepolitics dzemuZimbabwe, nekuziva kwatinoita SADC handioni pane chisvinu chinobuda ipapo.
Mashoko akambotaurwa nevaimbo vemutungamiriri wenyika vaMugabe ekuti South Africa nedzimwe nyika dzemuSADC hadzina zvadzakagona kuita kuvabatsira muzuva raNovemba riya pavakabviswa pachigaro. Munotiwo kudii nemashoko aakubuda neSADC aya achitaridza kuti ivo pavamire vari kuona pakachena nezvakaitika kuZimbabwe?
Isu tichachema kazhinji kacho kuti vaMugabe vari kumbonyikisa kudonza vanhu. Tichichema kuSADC kuti nai tionewo zviri kuitwawo naGusungo izvi. Ivo vaMugabe vaiti zvakanaka, handiti? Mugore ra-2008 katumbira zvakare, vatabo Mbeki vachirivo president weSouth Africa vakauya kuZimbabwe uko vakataura mashoko okuti ndaona zvinhu zvakanaka, nokuti vakasangana vaMugabe paairport vakangoudzwa kuti aiwa zvinhu zvakanaka munyika, asi havana zvisvinu zvavakaita kuti vanhu zvere. Kutaona kuti zviri kuchema vanhu vachitikokeredza vanhu zviri kumbonyeketwa, maelections ari kudiwa muZimbabwe ndizvo here? Asi vakangotaura navaMugabe vakati aiwa ndizvozvo zvavawirana, vakati muZimbabwe makanaka. Zvino taakuona nhasi vaMugabe vacho vaakuchema zvakare neSADC iyoyi, ende takatarisa kuti South Africa ndiyo yakanga ichilida mumanegotiations eZimbabwe panguva yacho iyoyo. Saka takatarisa neSADC nemashoko avo ekuti vari kuuraya nezvakaitwa navaEmmerson Mnangagwa. Ndinoona kuti imbama yapuwa vaMugabe, asi kumhuri yeZimbabwe zvakare ndeimwe mbama futi. Isu hatiwirirani neutongo hwakangoshona vaMugabe, uye hatiwirirani nekutora masimba kwakaitwa navaMnangagwa. Tinofara kuti vaMugabe vakapa hongu, asi hatifari kuti kwakaitwa masimba navaMnangagwa. Tine zvatanga tichitarisa kuti zvitange zvichiitwa nemhuri yeZimbabwe kuti tione yatinoti democracy and rule of law muZimbabwe. VaMnangagwa vakatora chigaro chiya nemasimba pasina kuti vakapuwa chigaro ichocho nevanhu, asi vakapuwa nemasoja. Saka nyaya iroro ndeyekuti SADC ndekunziva kwatinoiita yagara yakangofanana, ende havasi kutsvinda ruvara rwavo.
Avanga vari muongorori wezvematongerwo enyika vaInnocent Nsinko vachitaura vari parunhare vari kuJohannesburg, South Africa, naIvan Zininga weStudio 7. Kubva zvavakapinda pautungamiri hwenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nemamwe makurukota avo, vafamba kunyika zhinji vachiedza kukwezva vanhu vangazotanga mabhizimusi munyika. Asi dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti dai hurumende yambomira nzendo idzi yatanga yagadzirira sarudzo dzakachena kuti vekunze vanoda kuzotanga mabhizimusi muZimbabwe vaone kuti inyika yakanaka yekudyara mari dzavo. Imwe yenyanzvi idzi uye vachidzidzisa paUniversity of Huddersfield kuBritain, Dr Nkululeko Siwanda, vanoti pane zvizhinji zvinoda kutanga zvaitwa Zimbabwe isati yatanga kukoka vekunze kuzoita zvemabhizimusi, zvikuru sei kuratidza kuti hurumende inotevedzera mitemo yayo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naDr Siwanda nezvenyaya iyi.
Ndinofunga kuti maitiro avari kuita nyaya ndeyekuti vari kutadza kunyatsoziva kuti nyika inobudirira sei. Vaifanirwa kuti vatanga vaplana kuti vanoda kuzviita nenzira ipi vasati vabuda kunze, nekuti nyika haingobudirire nekuti hanzi tandokumbira mari taita zvakati. Nyika inobudirira nekuti munoenda kune vamwe munichinoti tine zvatinazvo pano zvatinogona kushanda pamwe chete, mungaweiwo mubatana nesu here. Sekungobuda risati tagadzira nyaya dzemaelections, nyaya dzeconfidence kuti ikonomi yakamira sei, ndinofunga kuti hapana zvinodai apo nekuti munhu wese une mari anoda kuziva kuti mari yake kwaari kuendesa inozodzoka uye ichashanda nemazvo.
Tiri kuona makambani ekuChina akawanda ava kutouya iko zvino izvi. Zviri kuitwa namaChina zvazviverengwe here kuti kubudirira kwezvavari kuita zvokukoka vanhu kuti vauye kuzoita invest muZimbabwe?
Nyaya yeinvestment inofanirwa kutariswa zvakanaka. Kubuya kwaita maChina hakusi kwekuti vauya kuzotibatsira pakugadzirisa upfumi hwenyika. Kana vauya kuchiyadzwa, vauya kuzotora upfumi hwenyika. Ivava havashayi kwechero zvamira sei.
Chamunofunga kuti hurumende inofanira kutanga kuita isati yamhanya-mhanya ichikoka vanhu kuzoinvesta chii?
Vaifanirwa kumhanya-mhanya nekuti vagadzirise nyaya dzekuti vanhu vanoziva kuti mitemo yakamira sei. Kugadzirisa mutemo mumwe chete, vanhu vari kunzi vanogona kuya vachiitawo makambani munyika, vachiita ownership. Hakusi kuti vagadzirisa mitemo yese. Paifanirwa kugadzira mitemo yakawandisa zvikurusa ine chekuita nemari dzinenge dzabva kunze kwenyika.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paHuddersfield University kuBritain, Dr. Nkululeko Siwanda vari parunare kuHuddersfield kwakare naTanonoka Wande weStudio 7. Madzimai akawanda emuZimbabwe akaungana muHarare nezuro achipemberera pamwe nekurangarira upenyu hwamushakabvu amai Winnie Mandela pamwe nemabasa avakabata nekushinga kwavaive vakaita panguva yehondo yakaunza rusununguko kuvanhu vatema muSouth Africa. Mutori wedu enhaukiri mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Madzimai ose akataura pagungano iri vakarumbidza mushakabvu amai Mandela vachiti vaiva mucherechedzo werusununguko wenyika zhinji dzemuAfrica nekuti vaiva vakashinga nenzira yakaimurwa nemadzimai epasi rose. Mumwe wemadzimai aya amai Christine Chima vakataura kuti amai Mandela ndivo vakaita kuti nyika yeSouth Africa izivikanwe nenyika dzose apo vairwisa vachena kuti vasunungure murume wavo vaNelson Mandela kuti vabude mutirongo mavakange vatongerwa kugara kwemakore akawanda.
Kuti South Africa izivikanwe, it was because of Winnie achifaitira Nelson Mandela kuti murume wake abude. Chinondirwadza ndechekuti recognition was zero. Danga ari murume ndofunga dakaiswa kana deputy president either ndiZuma either ndiMbeki or iye nezvino wacho dakamuka.
Amai Chima vakaendera mberi vachiti nyaya inonyaya kuvarwadza ndeyekuti murume waamai Mandela akaramba kuti vagare pamusha pavakange vakaroorwa. Mumwe mudzimai anorwira kodzero dzemadzimai amai Edna Masiwa vakatsinhira mashoko amai Chima vachiti amai Mandela vakapomerwa nyaya yekuti havana kuvimbika apo murume wavo aiva mujeri. Vakaendera mberi vachiti dai aiva murume akaita saizvozvo pangadai pasina zvaakamboitwa.
Takatarisa upenyu hwamama Winnie Mandela takaona kuti pane nguva yaakatanga kunzi aita zvikomba panguva murume wake anga ari mujeri, asi tiri kutarisa kuti uyu munhukadzi akagara asina murume for 27 years. Izvide zvaiitwa nemurume zvaide zvakabvumwa kuti nguva yanga yareba.
Imwe nhengo yeparamende yeZimbabwe amai Monica Mutsvangwa vakarumbidza amai Mandela vachiti raiva gamba rakashingisa vanasikana kuti vaende kuhondo yakasunungura Zimbabwe.
Winnie aive mukadzi akangwara akaita exposed kune zvinhu zvine basa pekutanga zvakatibatsira isu ma1970 basa raita kuSoweto rakaita kuti isu vana vadiki at the age of 15 years titoka tinotyei kunorwisa muvengi. Saka Winnie tisharamba tichimufunga nekuti akatishingisa ini personally.
Amai Lucia Mativenga vakataurawo kuti havakanganwi zvavakaitwa naamai Mandela pavakatanga kusangana pamusangano wakaitirwa kuJohannesburg mushure mekunge varohwa zvakaipisisa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Mhembero yekurangarira amai Mandela yakarongwa nenhengo yeparamende yeZimbabwe amai Priscilla Misia Herabwi pamwe chete nesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe amai Winnie Mandela avo vakange vave nemakore makumi masere nerimwe chete vakashaya nomusi wati kubvumbi vakazovigwa mushure mevhiki mbiri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndinikiri mudzamiri.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Pane nhengo nhatu dzebato reMDCT runotungamirwa navaNelson Chamisa dzinonzi dzamhangara kumapurisa kuti dzakarohwa nevanhu vari kufungidzirwa kuti nhengo dzebato iri padzaitsvagira vaFelix Magalela Mafasivanda rutsigiro rwekuti vadomwe kuve mutevedzeri wavaChamisa. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Pane nhengo dzeMDCT mbiri dzinoti dzamhangara kumapurisa zvichitevera kurohwa zvakaipisisa kwadzinoti dzakaitwa mukupera kwesvondo padzaitsvaga rutsigiro rwekuti mutauriri webato iri kubulawayo vaFelix Mafa vagadzwe semumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato iri. Mumwe wevanhu ava vaDagson Shoko vanoti vakazvambaradzwa kumanikaland mushure mekunge ivo nomumwe wavo vaNeville Elliot Zunde vaburitsa mapepa aive nemashoko aipembedza vamafa.
Saka vaingoita zvekuti usati wapindura utokurova, usati wapindura utokurova. Saka vaindirova vachishandisa ka object kakaita setorch, so kuti ukapuresa on kanospaka moto unotange magetsi. Ndivandipisa nawo vakandi maprivate parts pese vakandakashama vachinditocha then vachindikava meso apese ndakarohwa pese vakandirova zvisingaiti. Vakandirovera pasi ndobva vanditorera watch Justin yeblack ndobva vandisecha everything aid $200 yanga iri kuback pocket ingototoshandisa in case yakatorwa.
Vashoko vanoti vanhu vakavarova ava vanhu vavanotoziva zvikuru. Vakaenderera mberi vachiti ivo nomwe wavo vakasvitsa nyaya iyi kumapurisa ekumiddle sabi kumanikaland kwakare ayo abvuma kuti pane nyaya yakadai yakamhangarwa kwavari asi vakati taure nevakuru vavo kuHarare. Zvichakadai mumwe wavo ari kutsvagira vamafarutsigiro vaHenry Madiro vanoti vakapinzwawo mutsekwende mudunhu remashonaland west nenyaya imwe cheteyo uye vanoti nyaya iyi yatovewo kumapurisa zvakare.
Ndadzika mukaroi ndakakwira bhasi tumagunji. Ndasvika pastation pandodzikira ndakuenda kumba. Ndichingodzika pakangoita motikari yakasvika ichimira kwanga kwasviba. Vakandidhonza vakandipinza mumotikari chiya zvichisimba. Ikakwira neni ichidzokera kwandabva ikaenda panzvimbo inonzi Urongonora. Ndasvika paurongonora paya vakapaka padivi perodhi kati vachikakavadzana kuti todii nemunhu ari kunyora zvisina basa. Toita sei naye. Saka vachinetsana kudaro ndakaona mukana wokurova mumwe wacho nechibhakira anga ari kudhoo rakavhurika ndokujamba ndokutiza. Vakandidzingirira vachiposhera matombo ndikasvuuka gumbo kuti ndakakwanisa kupunyuka.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa amai Cheri Ticharamba kutinzwe divi ravo panyaya idzi asi vamafa vanoti havana vanhu vakuti vavatsvagire rutsigiro vachiti zviri kuna vachamisa semutungamiriri webato kugadza munhu wavanoda kuti ave mutevedzeri wavo maererano nezviri mubumbiro remutemo yebato ravo. Hatina kukwanisa kubata vachamisa kana mutauriri wavo valuke tamborinyoka kutinzwe kuti vachagadza rii nemumwe wavatevedzeri vavo zvichitevera kudzingwa mubato kwakaitwa muzvare Tokozani Kupe avo vakasarudzwa kuve mutungamiriri wechimwe chikwata cheMDCT pakongresi yakaitwa kuBulawayo mukupera kwesvondo. Kuitwa kwekongresi iyi kwave kureva kuti MDCT yapatsanuka zvakare pamberi pesarudzo idzo dzakatarisirwa kuitwa mumwedzi mishoma iri kutevera. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Thomas Chiripasi.
Muri zhinji dzakawana upoteri munyika dziri kugara patongogara refuge camp mudunhu reManicaland dzinoti dziri kunonga svosve nemuromo nekuda kwenhamo yadzakatarisana nayo. Vakawanda vanoti vari kuedza kutanga tumabhizimusi tudiki asi vachiti izvi harisi kuvapa pundutso. Mutoro wedu wenhaulo yedhamu Moyo anotipa nyaya iyi.
Pamuzinda wetongogara pane vapoteri vangangodarika zviuru gumi vanobva kunyika dzakasiyana-siyana kunyanya dzemuAfrica dzinosanganisira Mozambique, DRC, Angola, Burundi, Rwanda, Somalia, Eritrea nedzimwewo. Mhuri idzi dzakatiza kusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika dzavo zvichikonzerwa nehondo kunyanya. Mhuri yega yega iri pakamba apa inotambiriswa madhora 13 pamwedzi zvisinei nekuti yakakura zvakaita sei inova mari isingakwaniri mhuri idzi. Vapoteri ava vatenderwe kushanda muno munyika izvo zviri kuvaomera zvopa kuti vakawanda vagume voita misika yekutengesa zvakasiyana-siyana. Mumwe mupoteri vaRodriguez Domingos vanoti vanobva kunyika yeBurundi uye vakauya muZimbabwe muna 2003 vachitiza hondo. Vanotengesa nyama yenguruve pamuzinda wetongogara uyu kuti vawane kurarama.
Munomukempu business inofamba slow because vanhu havana mari yakakwana. Tunotambira mari inengiri $13 pamwezi pamunhu. So Mario kaishandisa pakutenga chikafu ne kutenga zimwe zevana kuchikoro inenge yapera. Saka business iri so because atuvumizwe kushanda muno mukempu.
VaDomingos vanoti pazuva vanotengesa zvishoma zvekuti vakwanise chete kuwanira vana vavo zvekudya.
Tinoona mari pa kana vanhu kupera kwemwedzi. Iyi business yekuno kuinisiya nekutauni. Ava manje tinyesi yacho sirosiro ndoa ku kana vanhu vatambira ndomai tinoiona ishoma because tinotengesa chikafu. Vanhu vakatambira tovanotenga chikafu chete ndo tinoona mari mazuva ese tinoona mari shoma kana $20 $30.
Amai Beauty Kasongo vanobva kuAngola uye vane musika mukembi yetongogara. Pamusika wavo amai ava vanotengesa matemba, tepwe nezvimwe zvekudya zvakaomeswa. Amai Kasongo vanoti musika wavo vanongomuitira kuti vakwanise kuwana kwekuswera uye nemari yekudya zuva nezuva pasina chouviri chinonyatsobuda.
Business yekubatira bana tete. Hakuna nzi business yerimuri inopinza mari yakawanda nzi wanowa waende kumbiri yekutenga mamuriyo chete nemari tiri kupuwa futi shoma aishike pamwezi. Ndizvo tiri kuita business racho aisianzi business ye mari yanzi ione mari yakawandisa. Ndizvo
amai Kasongo vanotiwo mari yekugoverwa haikwaniri mhuri yavo sezvo vaine vana vana pamwe chete nemurume.
Imari shoma chete tiri kuona yekutenga chemuriyo apa manje mwezi wapera mwezi uchili pa kandizi kana pa 18 kana pa 17 ya kutenga kana ndatenga sapa ndaona ufu wapela ndinotenga ndaona mafishi yapela ndinotengera vana chete auchaone anzi mari akawanda yuriona panzo inochengeta pazuva yekutenga chete chikafu mumba kurikane vana kana sipu yapela yekusuka mahembe nongo budisa mari yako watenga sipu izvo. Hakuna mabasa ari kusimuka. Mari yacho kana totengesa mbichana iyo inotengesa iyo inongotengera vana chikafu chete. Vana variki vaguti. Saka mari turi kupuwa haishike kana pakati pemwezi. Unongobatanidza batanidza nekuti uri kuchaga chaga itoto tumari kushoma uchikwanisa kutenga chikafu chete.
VaJeremiah Muzondi vane chitoro chidiki asi vanongochemawo nenyaya imwe chete yekushaya vanovatengera. Vanoti nguva zhinji inotodarika hayo vachitamba tsoro kana mutambo wemakadzi nekuti kunenge kusina anoya kuzotenga, nekudaro vanotongotengesa zvinhu zvisingakurumidzi kushata kana kuora. Mukuru wepakamba yetongogara kempi Amai Rudo Manyara vanoti mutemo wehurumende ndewekuti vapoteri havatenderwi kushandira munyika muno, kudzima ravawanirwa mapepa akakwana ekuti vashandire masangano kana makambani emuno. Vanoti zvakare mari inogoverwa vapoteri ndiyo yakatarwa uye inenge ichiwanikwa kuti vabatsirikane kunyange hazvo isingavakwanire. Ndakamirira Studio 7 kutongogara kempi kuchipinge. Ndini Loida Moyo.
Tinotenda Loida Moyo. Iye zvinotombo kupai kambo chauya chauya kubva kuna Thomas Tafirenyika mukanya mapfumo.
Sabaisu Kema makore mangani.
Kambo chauya chauya kubva kuna Thomas Mapfumo kachibva kuno ku Studio 7. Aiwa tavatasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri nchiti musakangana kuteerera zvirongwa zve Studio 7 zvinotevera. Ndokusiyai maoko antungamiri Nkomo.